Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 25, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutori wenhau Blessed Mushanga amiswa pamberi pedare nhasi. Chizvarwa chekuChina chobatwa chiine nyanga dzezvipembere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau Alpha Media Holdings iyo inotsikisa mapepa nhau akaita seNewsday, Zimbabwe Independent nenepfenyuro yeHeart and Soul TV, Blessed Mushanga, uyo akasungwa nezuro amiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga nekupa mukana kumurwi wehondo yerusununguko waBlessed Geza wekutaura mashoko anonzi anokonzera kusagadzikana munyika. Magweta aBlessed Mushanga aisa chikumbiro chekuti atongwe achibva kumba. Mutori wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vaFarai Gwitima vati vanoda nguva yekuzeya zvataurwa nemagweta aBlessed nevachuchusi panyaya yekuti Blessed opiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Mutongi ati Blessed adzoke kudare nemusi wechina zvapa kuti adzoserwe mutirongo. Vachuchusi varikupikisa chikumbiro chaBlessed chekuti atongwe achibva kumba, vachiti anogona kukanganisa vafakazi uyewo kuramba achipara mhosva kana akaburiswa muhusungwa. Asi gweta raBlessed vaChris Mike vati vanotarisira kuti achapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nemusi wechina.
Bumbiro remutemo weZimbabwe rinoti iro kana munhu ambenge asungwa paanoenda pamberi pedare anofanira kusunungurwa ipapo. Ndo kunge pasina zvikonzero zvinoita kuti aramba akavharirwa. Nokudaro tanga tichitiswa hapana zvikonzero zvakasimba zvingaite kuti Blessed arambe ari muhusungwa.
Vamhike vatiwo Blessed ari kuramba mhosva yaari kupomerwa sezvo aiita basa rake, uye varatidza kusafara nenyaya yekuti nyaya yake iri kuferefetwa nemutikitivha wekuchikamu chinoona nezvematororo kana kuti CID Anti-Terrorism Unit Detective Chief Inspector Josephat Chitambira.
Nekuti matororo tinoaziva vari vanhu vanoshandisa chisimba chakanyanya. Saka zvatishamisa zvikuru nekuti katyamadza kuti munhu anongorine basa rekutapa nhau angabva anzisa nevanhu vane hunyanzvi hwekushanda nematororo anoshandisa chisimba chakanyanya.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Union of Journalists vaPerfect Shongwane varatidza kusafara nekusungwa kwaBlessed vachiti zvinoisa kutya kune vamwe vatapi venhau.
Inongova nyaya yekuti pane kutsimbirirana uye kukanganisa maitirwo ari kuitwa basa rekutorwa kwenhau. Zvinokonzera kuti pave nekutya nekuchichidzirwa kuri kuitwa vanoita basa rekutora nhau.
Mukuru anoona nekufambiswa kwemabasa muMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vatiwo kusungwa nekushungurudzwa kwaBlessed kunodzorera kumashure mabasa ekutapa nhau munyika pamwe neukama hwemapurisa nevatapi venhau.
Chiri mutoronga haasi Blessed Mushanga. Chaiswa mutorongo ibasa rekufambiswa kwenhau, ibasa rekuti nyika izive zviri kuitika, ibasa rekufambiswa kwemashoko. Saka maonero edu ndekuti zvadzorera mumashure mabasa atiri kuita, mabasa atakaita nemapurisa.
Blessed akasungwa nezuro mushure mekuzvipira kumapurisa pakamba yeHarare Central. Ari kupomerwa mhosva yekuburitsa pane penyuro yeHSTV Mashoko akataurwa nenhengo yeZANU PF uye vari murwe hondo yerusununguko vaBlessed Geza ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vatadza kutungamira uye vanofanira kusiya basa kana vatadza vobviswa. Ari kupomerwawo mhosva yekuburitsa mashoko avaGezi apo vaiyambira mukuru wemapurisa Commissioner General Stephen Mutamba kuti ivo nemapurisa avo vachazvionera pamhuno sefodya kana pakaita anosungwa nenyaya yekuti vaMunangagwa vatadza basa. Asi vamhike vati Blessed aiita basa rake. Vati mashoko akataurwa navaGeza pamusoro pavaMunangagwa naCommissioner General Mutamba haaneina Blessed uyewo Blessed semutori wenhau ane kodzero yekusvitsa mashoko aya kune veruzhinji. Mudare nhasi mange makazara magweta vatungamiri vemapato anopikisa nevamwe vanhu vakawanda. Vamwe vange vari mudare igweta uye vaimbove gurukota rezvemari vatendai biti vaimbomirira Zengeza West vaJob Scala. Mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Love Momaduku. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume nevamwe. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.
Chimwe chizvarwa chekuChina, Lin Wang, akasungwa pamwe nemushandi wezimu raCuthbert Maoko mushure mekuedza kuburitsa zvisiri pamutemo nyanga dzezvipembere dzemari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu ekuAmerica kana kuti $360,000. Nyanga idzi dzainge dzakavigwa muchidhori uye dzinonzi nevachuchisi dzairema makirogiramu gumi nematatu. Darira magistrate rakanyima Lin Wang mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Zviri kuitwa nemaChina muZimbabwe zvakutokanganisa kugadzikana kwemunyika.
Ko sei muchidaro vaMaguhu?
Mhosva dzavari kupara ihombe kazhinji akasike kutanga vachibatwa vaine nyanga dzingava dzenzou kana nyanga dzezvipembere. Saka ratova dambudziko guru, ende mukazvitarisa iko zvinezve maChina vakuda kutsvaga kunge nzvimbo dzekuti vatenge malodge maNational Park. Vakuda zvekare kutsvaga maresidensi ekunochera maminerals maNational Park. But chinangwa chavo hachisiri chekuoperator lodge kana yekuita mining. Yes, vanogona kuita izvozvo. Asi vari kuda kunyatsa kupinda maNational Park macho. Mavanokwanisa kugara vachipfuura mhuka pasina anovabvunza. Nekuti vanenge vachishandisa resonance rekuti isusu tinochera maminerals kana kuti isusu tiri kuoperator lodge.
Poitwa sei vaMaguhu kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Zvaida kuti hurumende iite kuti mutemo uye zvakaomarara pamusoro pevanhu ivavo. Sezvavanongoitawo kana chizvarwa chemuZimbabwe chikabatwa chiine nyanga yechipembere.
Chirango chacho chakamira sei?
Totoziva kuti minimum 10 years. Asi zvinoita sekuti mutemo wacho wakareruka kumaChina. Ndosaka vari kuita madiro ajujina. Nekuti vanoziva kuti muZimbabwe muChina ari pamusoro pemutemo. Kana zvichizongoitawo kudza abatwa, pamwe pacho anobva anzi ngaadzokeswe kunyika kwake, deportation. Asi inenge iri nzira yekutomunzvengesa kuti asaende kuchikurupi. Saka idambudziko guru iri rapinda munyika hameno kuti richapera sei.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nyaya dzakadai dzinowanzopiwa vanhu zvirango zvakaomarara munyika. Kuhange svondo rapera, Ishmael Ncube akatongerwa kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe mushure mekubatwa aine haka yainge auraya yemari inosvika zviuru zvishanu zvemadhora kana kuti $500,000. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vamwe vechidiki vari mune zvemabhizimusi vanoti vari kusangana nezviminga mupinyi zvakawanda zviri kuvatadzisa kuti vatengese zvigadzirwa zvavo kunze kwenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Wechidiki ari mune zvekurima madomasi kuchegutu muzvare Rumbidzai Matonga anoti kunyange chirimwa chake chichikwanisa kukwikwidzawo kuti chitengeswe kune dzimwe nyika haana ruzivo rwakawanda kuti oita sei.
Export market ndakanzwa nezvayo kuti vanhu varikutengesa zvinhu kunze, but handinyatsoziva nezvazvo, handina information yakakwana nezvazvo, but ndakanzwa kuti zvinenge zvine mari yakawanda. So you start thinking kuti kana ndikati ndoda kunotengesa ndoenda ndinotengesera kupi, then ndichitengesera kunani, zvezvichisvikira kupi, handina license. I don't have full information yekuti zvinhu zvacho zvinenge zvichifamba sei.
Vavhuso Mhlanga wechidiki anogara muHarare ane bhizimusi rekubatsira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro vanochemawo nemitemo inoda kutevedzwa kuti munhu akwanise kutengesa unyanzvi hwake kune dzimwe nyika.
Chikonzero hachisi kuti havadi kutengesera uko vanoona maprofits ari nani, but nhau ndeyekuti zvikwanisiro zvekuti vange vachitengesera kunze ikoko zvinovasungira kati zvinovarambidza zvakawanda. Muno muZimbabwe mapepa documentation kati magwaro anodiwa fanike kuzim trade kuforeign affairs ndovanoita kuti vechidiki vari mabhizimusi vange vachitengesera muno chete vachitadza kuzotengesera kunze.
Studio 7 yaedzawo kunzwa kubva kuchikamu chehurumende chinoona nezvekutengeserana nedzimwe nyika chezim trade, asi vanoona nezvekubuditswa kwemashoko kusangano iri vanga vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira vhiki radarika tisati taenda pamhepo. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kukanzuro yehurumende iri mubazi revechidiki yeZimbabwe Youth Council vasungano chisina vanoti vechidiki ngavashandisewo mukana wakavhurwa neAfrican Continental Free Trade Area kutengesa zviwanikwa zvavo.
Tine program yeAfrica Free Continental Trade Area iri kubatwa ichitsigirwa neyatinoti Youth and Women in Trade Protocol. Zviri kureva kuti vechidiki nemadzimai vaakugona kutengesa Africa yose jekerere, zvinhu zvavo zvisingagoni kubatirwa mutero pamiganho yenyika.
Anotungamira sangano rinomirira kodzero dzevechidiki reYouth Vibes Africa, Ruvarashe Miti, anokurudzirawo vamwe vake kuti vasangogutsikane nekutengesera zviwanikwa zvavo muno chete.
Zvakare tinoona kuti vechidiki takasununguka kungoziva kuti inini ndinoita zvinhu zvangu munharaunda yangu, mune vanhu vandinoziva, mune vanhu vanondinzwisisa kana kuti vakaona kuti ndakabva kupi bhizimusi rangu. Saka naizvozvo tinoona kuti local market ndiyo yatinenge tichida instead of kutarisa international market kana kuti regional or global market. Saka naizvozvo tinoona tichizengurira kuti tingazviite here.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzevechidiki vatanzikwa Guranungo vanotiwo zvichida ana muzvina bhizimusi vechidiki vasati vatanga kutengesera zvinhu zvavo kunze kwenyika ngavambotanga nekutengesera mamwe matunhu emuno.
So ngatisangotaurai nezveexport yekunze, muno machitapedzera export yacho. Ngatitange taona kuti muno tayatsotawo satisfied mumalocal manufacturers edu muno, mumadistributors edu muno, mumasupermarket edu muno. Vachipindawo mayouth vemumatenda ari kupinda maproduction yenyika, vachipiwa matenda kuti vaite construction.
Bhanga renyika dzepasi rese reWorld Bank rinoti Zimbabwe ndeimwe yenyika inodhura kugadzira zvinhu mumaindastiri zvinozokonzeresa kuti zvigadzirwa zvayo zvidhure kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dziri muSADC. Izvi zvinokonzerwa nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi nekushayikwa kwemari yekunze. Asi nyanzvi dzinoshanda nevechidiki dzinoti kana ruzivo rukatekeshera maererano nemikana iriko yekutengesera kunze, zvinogona kuitawo kuti vechidiki vaonewo mikana yekuwana mari yakawanda kudarika kana vachitengesera muno. Zimtrade ndiyo inobatsira vanenge vachida kutengesa zvinhu kunze, uye masangano akaita seEuropean Union anoti anoda zvinhu zvakawanda kubva kuZimbabwe zvinosanganisira zvicherwa nemichero. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakati vave pedyo nekuita chibvumirano chekumisa hondo pakati peRussia neUkraine kuti chibvumirano ichi chinyoreranwe. VaTrump vakataura mashoko aya mushure mekuita musangano kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC nemutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron. muzinda weVatican unoti Pope Francis avari kurwara vari muchipatara cheGemelin muRome kuItaly vararavo zviri nani. Pope Francis avave nemakore makumi masere nemasere ekuberekwa vakaendeswa kuchipatara nemusi wa14 kukadzi. Vanonzi vari kumbonetsekana nekufema zvakanaka. Apo gore richangotanga mitengo yezvinhu ichinzi iri kukwira, vashandi vakawanda munyika kusanganisira vehurumende vanoti yave nguva yekuti vashandirwi vatarise zvakare mihoro yavo. Nekuda kwemamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi anonzi Aminama, rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, ranyorera gurukota rezvevashandi nemabasa vaEdgar Moyo tsamba richikurudzira kuti paitwe nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende nekukasika, richiti riri kushishikana zvikuru nemararamiro ave kuita vashandi vehurumende vakawanda zvikuru nhengo dzaro. Munyori wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti kana vanhu vachienda kubasa zvakakosha kuti vatambiriswe mihoro inovakwanira kuti vararame.
Saka tiri kuti aiwa zvinaiwa komana, kana muri kutungamirira nyika muchigona kuti nyika inotongwa nevene vayo, igonamatirwa nevene vayo, mari yacho ichidyiwa nevene vayo, ko sei yakungopinda mumiromo imwe chete sekunonzi ndo ine mazino? Kwedu uku kune huro dzisina mazino here? Ngavangoitawo kuti murayiridzi, musoja, mupurisa akwanisewo kurarama. Zvinorwadza zvokwadi kuti munoona mumwe munhu achifamba achidhoneta mota sekunonzi ari kudhoneta zvinhu zvidiki diki. Munyika imomo ndo mune mari iyoyi iri kubuda iri kupuwa vanhu.
VaMajongwe vanoti zvinozivikanwa kuti Zimbabwe ine upfumi hwakawandisa unokwanira munhu wese, asi vanoti dambudziko rangoitika chete nderekuti kune vamwe vari kukamira mukaka wenyika mumikanwa yavo.
Isusu totaurawo kuti chiti paiwo pei wonzi mari hakuna. Ko iri kupuwa vanhu iyo? Iri kuvakiswa dzimba, iri kuvakiswa mamozi yese, zvicherwa zviri kucherwa zvese zviri kuenda kupi? Zvekuti ikonomi iri kutambudzika tisanyeperwe. This economy is a robust economy. Ikonomi yekuti inotoda benzi chairo kuti iwisire pasi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanoti nyaya yekuwedzera vashandi mihoro haisi kuda nhaurirano sezvo hurumende iri kuzviziva kuti vashandi vayo vari kunonga svosve nemuromo.
Hurumende ngai adjuste masalari nekukurumidza. Kana vachinge vanonoka sekuzivisa kwatakaita, kungoti vamwe vedu ndo vanotirasisa vakuru vemamwe union, tiri mubishi kuvakumbira kuti dai tamboenda pastrike kutanga kwaMarch, asi tinotadambudzika rekuti vamwe vedu vanenge vachienda nerweseri vachinoita hwenyakose vachitanga kukurudzira vanhu kuti endai kumabasa musateerere zvestrike.
Munyori mukuru wemumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vanotiwo zvataurwa nePTUZ ndizvo zvimwe chete nezvavari kukurudzira, vachiti vakatonyorerawo kuhurumende vachikurudzira kuti nhaurirano dzemihoro dzekotoro yekutanga yegore dzichitanga.
Saka tinongotarisira kuti tikawanda vanotaura saizvozvo zvinoita kuti zvinhu izvozvo zvinzwike zvakanyanya, nokuti dzongororo ine simba. Saka takamirira, tiri kutauravo kuburikidza nekuseri kwatinenge tichingotaurira navo sekumataurirana tinongoita nguva dzose, asi ichokwadi kuti pakudiwa nhaurirano maererano nezvemari dzevashandi.
Asi hurumende iyo yagara ichichema kuti haisi kuwana mari yakawanda iri kupinda muhomwe dzayo, inokwanisa here kuzadzisa zviri kudiwa nevashandi izvi? Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti,
vamwe tiri kuona kuti ikonomi haina kufamba zvakanaka gore rapera, but tinotarisira kuti mukana kuti pave neadjustment uripo, but unenge maadjustments anenge akufanira kuendrana nemafambiro anenge achiita upfumi hwenyika. Nyaya dzeproductivity, nyaya dzeeconomic growth dzinofanira kuguida mawage negotiations. Of course nyaya dzeinflation dzinotariswa, but panofanira kuva ne yatinoti vachirungwa integrative approach kunyaya dzecollective bargaining.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaEdgar Moyo kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi, asi vashandi vehurumende vagara vachipomera hurumende mhosva yekungovapa mihoro yainofunga pasina kutanga vawirirana kuti vasvika sei pazvikamu zvavanenge vachizopiwa izvi. Vashandi vanoti gore rapera havana kupiwa mukana wenhaurirano muchikamu chegore chekutanga, uye hurumende yakangoita zvakare madiro ajojina muzvikamu zvetatu nechina payaka vawedzera mihuro yavo. Mushandi wepasi muhurumende anonzi ari kutambira mari inoita madhora mazana matatu nemakumi matanhatu ekuAmerica pamwedzi, asi vachizoipiwa iri mazana maviri nemakumi mana mumadhora ekuAmerica, imwe ichizouya iri mumari yemunyika. Yave nguva yekuti timbonzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7.
Izvo tagara tichizviziva zvedu kuti vatori venhau vanongombunyikidzwa muZimbabwe. Gara tichizviziva kusi kutanga vanoisanopiefu ndotsika yavo. Asi kana vachiuya pano pastudio 7 vanoida zvita dzvene. Kana mutemo uchingotonga usina kwawakarerekera. Akatora mutori wenhau uyu akatora mutsvangwa paitaura nyaya yekuti vageza varasika gwarire musangano, vanofanira kurangwa nemusangano chino chino chino. Mutori wenhau uyu akatora mutsvangwa achitaura izvozvo ngaasungweiwo kana mutemo uyu usingi uchinzaona kwawakarerekera. Sezvazongorerekera pakuti nekuti uyu akatora mufananidzo wageza. Vageza anongova munhu wemuZimbabwe, situri maZimbabweans, mutori wenhau muZimbabwe, saka chakashatapo chii?
Makadiko muri Zimbabwe kwamuri matima nenyika, anokwasai ndi mufundisi moyo. Tachiregai ndipowo muono wangu kuburikidza namashoko akashambadzwa nemumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vahama dziripi. Apo pavakanga vachiti pamutumbi yakabviswa kuStilfontein pane mizhinji iri kusati yazikwana. Zvinhu zvingarema izvo zvokuona vana veZimbabwe vachienda kumaembassies. Asi nhau ipo ndeyekuti baba hama dziripi semiriri vaifanira kutumira vanhu kana kuti navo kufamba ukoko voenda kunzvimbo yekunana Stilfontein. Kuna Stilfontein kune kalocation kari around Stilfontein kwakuti vanhu vaipinda mamaini vanotozivana kuzivana vakandobvunza. Saka government ngaitumire vanhu ukoko indoita base zvishoma vachitsvaga vachibvunza vanhu vanokurumidza kuzikwana. Kuti kana vakaita saizvozvo zvinhu zvingatora nguva saka zvimwe zvinhu zvoda kukurumidza kufunga uye futi nokuva nomuono wakanaka. Tatenda.
Vanamukoma Jonga, vanamukoma Blessing, makaita wani, ndine mubvunzo panapa. Ndokukumbirawo kunzwa kuti mazuva asopera nyaya yemuZambique yainyatsobudikira chaizvo nekuti kwanga kusati kwagadzwa president. Ko mazuva ano haichabudiswi nekuti president akagadzwa here, nekuti musindo hauna kupera. Purisa ari kumhanyiriswa nepovho. Zvinhu zviri kutoramba zvichiita manyama mire nerongo. Ko zvaingoiswa pamhepo kuti kuwanikwe rubatsiro rwekuti kugadzwe president here?
Makadini apo mukoma Jonga, makadini ko mukoma Blessing apo muri kutaura naBrandon apo. Pretoria pa Centurion apo anongoona kuti chinyika chedu ichi mukoma Jonga kaishi tiri kurarama kuseri kwacho. Vakuita basa rakusunga vatori venhau, vamusungire Blessed. Hakutotombotendegwi kana kusimudza musoro. Nyika yevadzvanyiriri vasingabvumi kuti mumwe munhu ataure, vanoti kwanzi watipandukira.
Tinoti kana manyoka emabhunu avo ari anhu ari kuda kumira nesu zviro kwazvo, nana Gezi avo, ana Comrade Gezi avo, shuwa ngavamiremire pavanogonera. Tiri kuzwe kuzununguka, kuzwe kusheka sheka kuti shuwa shuwa idi wakuda kubva. Kuti inoite shuwa tiri kuita senge tinorota, kunyanya nyanya unoku kubohera South paatanga ari kupa ana Chinotimba vechirepa vanhu vapa mari kuti nyaya yacho dzisatongwa. Aiwa, ngazvigare zvakadaro nyoka yemabhunu naGeza, rambai makatsika ipapo, rambai makabate ipapo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, muimbi Roberta Flack akaimba nzimbo dzakaita mukurumbira dzinosanganisira The First Time I Ever Saw Your Face, We Are Killing Me Softly With His Songs, akashaya nezuro. Ainge ave nemakore makumi masere namasere ekuberekwa. Roberta akambopiwa mubairo wepamusoro wekuimba weGrammy Award. Mukuseya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington DC, muzvare Martha Makonye.
Kushaya kwemuimbi
Roberta Fleck kwarwadza vanhu vazhinji kwazvo nokuti aive muimbi aiimba zvinodzika zvinopinda mukati memoyo yevanhu. Muimbi uyu aiimba dzimbo dzakasiyana siyana kuma70s uye kushaika kwake kwaita kwasiya vazhinji vachirwadzikana chaizvo. Asi tinoda kutenda nekuti music yake yakatisira inova iyo yatichange tichinzwa mazuva anotevera. Kunyange iye asisipo panyika, vanhu vazhinji nelegacy yake vacharamba zvichienderera mberi.
Tinoona kuti muimbi uyu Roberta Fleck akatombowana achipiwa rucherechedzo rweGrammy Award uyezve anozikanwa nechiimbo chaakaimba chinonzi Killing Me Softly with His Song. Vechidiki vanoimba musambo iwoyu weR&B mungaonawo vachidzidza chii kubva kune muimbi uyu?
Vechidiki vanodzidza zvakawanda kuti ngavarambe vachiimba dzimbo dzinova idzo dzinodzidzisa vanhu vakawanda, dzinova dzimbo dzine chirevo. Akaimba chimbo chekuti Killing Me Softly chakawanikwa chichitererwa kusvika pasi rese kunyange kusvika nyika dzakasiyana siyana. Chinova icho chimbo chaive neudzamu, chinova nerevo nemeaningi yachinacho mukati meupenyu hwevanhu. Saka ndinokurudzira vechidiki kuti vawanikwe vachateverera mumhanzi inovapa meaning mukati melife yavo.
Tinoona kuti Roberta Fleck akawanikwa iye achiwana mibairo yemaGrammys anokwana mana uyezve akawanikwa iye achipuwa ruremekedzo rweLifetime Achievement Award mugore ra2020. Akawanika zvakare achiwana iye achiremekedzwa pamusoro pechiimbo chaKilling Me Softly with His Song. Zvii zvamungati zvingadzidzwawo nevamwe pane zvaakaita izvi?
Kuwana award hachisi chinhu chiri nyore, kureva kuti Roberta Fleck aigona kuimba uye zvaibata vanhu zvakaita kuti awanikwe achapiwa maGrammy Awards. Saka ndinokurudzira vechidiki kuti vawanikwe vachaimba zvinhu zvine chirevo, varegere kuimba zvinhu zvisina maturo asi vaimbe zvinhu zvine chirevo zvinobata mweyo yevanhu. Naizvozvo zvinovandudzawo kariera yavo, vowanikwa vachapiwa maGrammy Awards.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Kambo Killing Me Softly kubva kuna Roberta Fleck uyo akashaya nezuro. Manzwa hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 nechizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington DC muzvare Martha Makonye vachitaura pamusoro pekushaya kwaRoberta. Manzwa kambo karukurira kanonzi Killing Me Softly asi musakanganwa chirongwa cheve chidiki che Live Talk The Connection na 8 PM. Apo nhasi tiri kutaura neve chidiki nezvenyaya yekusununguka kwevatori venhau kuita basa ravo zvichitevera kusungwa kwaBlessed Muhlanga weAlpha Media. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, tumirai paWhatsApp namba dzinoti +1 202-465-0318. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya minasta ndikile Muhlanga.